Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voaindebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Mokombei, and Economic Freedom Fighters leader Julius Marie Lema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition Economic Freedom Fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Mokombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Mokombei is currently at Avenues Clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Ibambe zulukandaba linganjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba esijeneyo. Lapha ke kuStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba esijeneyo. Yokuqala siyakhangela ke ikamongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika. Siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe achiyeneyo. Uyabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizabona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke uMnumzana Julius Malema we-Economic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa. Ese-Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo. Kodwa ke sibonileke lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwampana kumbe sihlala emortuary yiphi, asikwazi khonapho. Kuzobuya ke udokotela uMokombei, zamkhumbula uPeter Mokombei, wakhanyazana wathunjwa ngamapolice encida. Lokhu khona ngale Avenues Clinic, lokhu engani uyagula. Sizwile nje ukuthi kusese kule sikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele ukuthi ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kuhamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking? And all those sort of things.
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation. And like I said earlier, the medical report for on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but
That is Dr. Elopis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo ke mavulas.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano panefenyuro yeStudio 7 pavakaburitsa muupambwa vaasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvavepapi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano reDecember 12th movement pamusangano uyu izvi zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya yaDr. Peter Magombei yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye naDr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri waDr. Peter Magombei vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatare. Gaitinzwa kuti vati chii.
Tiri kuti izvoni izvezvi havasati vafit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezve nemamwe matesta akaitwa pavari kuti zvibude. Itova tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end. Tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinoda. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo. Zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa chanelwo ekuteedzerawo tichiita informawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumaexamina nemalawyer nechivhuvha malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendee situation yacho ine formawo iyi. Hai yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mapepa nawo anenge asinonyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichinyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tingoita kuzivisa nambichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapera. Ya anoita nezveutano vachiri muchipatara. Napaererano nenyaya iyoyo zve tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tava kutanga kutiwo tichiitawo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzokera mabasa. Situation
Aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano wa Dr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa navana chiremba. Asi vataura ivo pavavhunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo. Asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemuswe mugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uyezve takaona ipapo pana vaHepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regai tinzwe kuti vaiti chii.
I am Hepmo Chidziva, MP for Highfield West, being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us, you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada, and other places. What's your view of what's going on here?
It is something that is so good that people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that the world leaders must understand the situation of Zimbabwe. Our problem, the problem of corruption, problem of the issue of freedom space, the problem that we are facing of the legitimacy crisis. So it is fruitful that they have demonstrated today, and they will be demonstrating even when he comes in here, so that you understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy in Zimbabwe. Right now, there's a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there Trukunzwa apo kubva kuna vaHepmo Chidziva vanova ivo nengo yeparamende vakamirira MDC vari kuHighfields. Regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana neve December 12th movement, asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri reDecember 12th movement. Akwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU PF vachigara vari kuCanada asi vari kuNew York pari zvino regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara, masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyika wo iri kutozama kuzviriritira nokuti abudiriro kuvanhu vayo. ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete, sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira yedu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF, asi zvatinoziva ndezveudi pahunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita, sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa, tisu nhengo dzeZANU-PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu seMazimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa.
Aiwa apo tiri kudzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York pari zvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo pari zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tichange tiri kukuturirai zviri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino, asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr. Grace nhasi. Munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara, pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Ye, kunjalo ke Siloma Mundlela Dube ukona konapa ke kuFacebook page yetu yeVOA Ndebele uti simbalele umlayezelo wakhe ututhini uti linjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke. Udaba lolu lwesidumbu ungathi sokunobuthakathi phakathi, kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sibhotibhotiswa endaweni ezijeneyo, kambe kwini khonoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina. Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi linjani emsakazweni. Olita, siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke Lobokuthula Seba Ngwenya uthi litshona njani emsakazweni. Ibuhlungu indaba kadokotela Magombeyi, sekungathi uNkulunkulu angangenela amncede lubaba pole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolat Kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube, siyabonga kakhulu. Lapha likhona zihlobo zethu khonangapho. Kuzobuya lomunye ke uthi hey, udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi? So lingakhohlwa khonapho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo. Olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha e-United Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa, kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula, babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babephekapheka ukhetho. So kuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela loko sesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani. Ulani khonapha Mavulas.
Aiwa, tinochingamidza vese vari palife feed yedu pari zvino. Tinatafadzwa Tifa ari kuti please call me, ndobva vaisa namba dzavo. Jairos Mhlanga anzi call me, ndobva vaisa namba dzavo. Austin Dzepasi ari kuti please call me, ndobva vaisa namba dzavo. Stembinkosi Mapedza ari kuti ye call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR ameno ari kunyora pana pasi anzi kuzoti ari kutaura nani. Imanyonya Konda ari kunyorawo zvakare, tinokutendai. Sibangani Ndlovu ari kunyorawo zvakare, tinokutendai. Top yedu Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga. Imanyonya Konda ari kuti ZANU is done with the West. Fraser Chicks Nathan ari kundofunga ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga kuti vari vaveza no PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvota. Nyandoro ari pano ari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngava vige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweanzi tine vigai gamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi, ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwavari. Hallo.
Hello.
Hallo, caller, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naAustin Dzapasi, ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taura yenyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondoda kuti bate pano nepapo, but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo.
Taura yenyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa. Because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 pack ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kosei muchidai munoda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndawana mukana wokutaura nehurumende ka ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai yangodaira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa, ndisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwazvika hakusi kuda. Kutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika. Tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi, saka dai yarega kudaro.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu sima.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Gawule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Gawule? Yes,
and you today.
Yes, I want to talk to you. Yes, abantu umongameli khona ngapha eMelika baba Gawule uze khuluma eUnited Nations General Assembly ungathini ngohambo lokhe?
Lo hambo luqhakathekile kakhulu lolo oluka mongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ilizwe emumene sikiyo lapha ukuthi ilizwe limelwe ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esikibo esihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo ukuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye, kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani. I-SADC iyasisekela, i-SADC isisekele ithe ama-functions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli ukhona ngale ukuthi ama-sanctions kahambe. Ama-sanctions aziwafuni kanti kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe nabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekholisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English? Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. So important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty and the is defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no, and this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us. And ZANU-PF is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since SADC is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kaule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Hey,
what are you saying? Do you want to talk about it? I
want to talk about
it. What are
you saying? I want to visit you. I want to talk about it. What
are you saying? I want to talk about it. Free. What are you saying?
The affairs of any other town as you and Amalema, Chia, Zimbabwe, Batamo, Kurufu, Mugabe, Amalema, Mugabe, and the language of the Zagafana, and in terms of politics. Amalema, what the Punga, Mugabe, Mugabe, Buenga, and the Ganda Gina, like his affair, and my resources that did not need to go to the city of Kuana Tema. Ndo funga imecheto angaina ama lema ndo saka ama lema chema zvakanyanya pamusoro wa Mugabe kuti vano zvinhu zva revolution yese yakafamba nezera dzafamba na Mugabe ndo dzavari kutira kufamba nadzo muSouth Africa saka munhu arasikiwa zvakanyanya na Mugabe zvekuti munhu aaitouya kwa Mugabe achitsvaka kuti vamugabe vakaifambisa sei in terms of land yavo zvaaizosvika panguva yaiihavu asi haitini kuna vamalema zvanga zvichaita bhita kwaari bhozi vanga vaonawo zvakapotwa navamugabe zvaaifanira kugadzirisa indida panyaya dzekutira land muSouth Africa vachidzosa kwavana vevatema apo vanochifanira zvakanyanya kuti vamalema vaaita zvinhu zvakanaka pavaya kuzobata maoko ndakaona masipichis avo vene masuro munhu akanga achitema zvakanyanya kuti vasista tedu femaafricans tibata neeven kukatasa pazinophobia aitiwawo masuro vaizama kuti isusu semuafricans tinofanira kubatana nokuti tive tria in the same continent vachizama kuti vati isusu muSouth Africa some of the whites nemaindian whatwat havasi kubatwa nezinophobia yaya vari kunzi mainvestor asi isusu tisitaa kunzi tiri makwerekwera no saka vamalema vane mentality yakanga inava Mugabe yanga yakanaka zvakanyanya nekusimudzira isusu vana vatema vana vemuafrica saka ndinotenda zvakanyanya nezvaitwa navamalema ndatenda zvavo.
Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka. Okay, bye-bye. I think we have another caller. Hello, Mr. Hove.
Hello, Tete Mavelas.
Makadiko.
Aiwa, tiri nani, makadi, Tete.
Aiwa, tiri wadi, nasi tine gango, imi muri kuda kutaura nezvipi apa.
Aiwa, chekutanga ndoda kutenda ine basa renyu ramunoita rakanaka. Ndakakuona imi muri kuDC pa live streaming apa. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchitabasa renyu rokutepfenyura.
Aiwa, tinotenda, imi ndimi munototishingisa muma, handiti maiona zvaiitika ipapo, saka ndimi munotishingisa.
Aiwa, maziso tanga takavhura.
Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kutenda hangu amalemawo nekuya kwaita kuzobata maoko asi pane mashoko avataura pakavhidhiyo pandaona vaitaura zvokuti mai Mugabe vanofanira kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava Mugabe. Saka ipapa apo ndiri kuti ukanzwa munhu oita savamalema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu ayaya kuti imansion yavamugabe yanga iri mhita rezanu PF saka aida kugadziriswa mapepa ekuti iinde mhita ravamugabe. Saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadero nyange dei zvaa zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naye vamugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo tinambozviziva izvozvo imba yongozikawo ndeyamugabe. Saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU PF tingatoiti ndeitori registered mhita ravamugabe nokuti vamugabe vangatova brand pachezvavo yezanu PF saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo vamugabe vatozorora legacy yavo vakatoshanda ngaichingoshandiswawo nevana vavo because vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muinesu pachirongwa, muve nezuva rakanaka.
Ndanyi daungu ngotitaure mashoko maviri pana president ari kunze kwenyika.
Taura izvinyu.
Ndanyi daungu kuti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti vezanupf vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozitioniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kutoti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozition ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriri wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana dei vangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozition vakaita savanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
tinotenda tete mavhi
okay bye bye I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiriwadi, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura ona Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taura itinzwe.
Shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa chenyu pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tine mitaura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU-PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitwa mavhotsi mazuva mashoma shoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinova ndora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro pane tenyusi.
Ataura henyu.
Ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhau ripo nje yekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meMDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwandinoita zvingava kwazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano wezanupf zvisiri zvekubirana. Saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvino kuti vanhu havana zvavari kuziva kunyanya samapolisi fanekira rimwe bato handisiyadzwa ndipati hangu kwawinwa neindependent zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira. Saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvaungiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Atenda zvishinja.
Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-elections, saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka, Rinopisa. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC, and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, lo baba ke udlodlo cingwani baba dlodlo uchona njani
yachona tibu chona njani baba
ngikahle dlodlo akuthi ukuthi wena ubona njani indaba zethu siphatha udabule kwamongameli ulapha eNew York siphatha ke uPeter Magombeni udokotela olokuse sibedlela uzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mkabe poselako.
Ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mugabe leso hani kuso kuyihuthakathi lokho isidumbu ngawe sithi sibhodabhoda phakathi kwabantu kangaka asikhulumi ngakho kangaka loku kwesidumbu hali bona sokuyihuthakathi indaba engifuna ukukhuluma ngayo ngikamgameli ambilise ngapho khona ngapha e-America vele sokuyinhlala yenza uhlale ihamba vele kuye ngatholanga lutho lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni. Now le indaba nansi indaba kababugawuleli okukhulumayo lapho thi yena isataki sisapota ukukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani? Ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengekele ukukhuluma njalo ngake bedle. Badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khona bodlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says you know Mr. Gawule is always talking about some of these things but that's the way they're feeding their families. So Mr. Gawule akuphendule kona.
Ngithanda ukukutsho ukuthi ukuthi SADC nxa ihlala phansi ama countries e SADC uma ngulufu ekhuluma ukuthi ama sanctions kasuswe. President we Tanzania.
Yeah, uri juse volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kabili. So sicela ukuthi uthi kaphuthe njani. Yeah, qhubeka ke ba.
Yebo nyako nje mana ngichede kancane.
Yeah, kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngo lo osikhuluma esisanda ukukhuluma leso umuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona indaba engavumi umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha le ukuthi iMDC kumele iqali yefundisa abantu ukuthi uyaadmitha ukuthi umumo weparty yabo kanye labethi bayadliwa kuma-elections bethi bayarigwa kuma-elections kodwa nesevuma kanti ukuthi hayi siyadliwa ukuthi abantu vele asikhankase asisinyeleli kuhle ebantwini. Lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina.
Ujongani Gawule?
Ngisho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadade ehlale phansi ekhuluma ma even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asoziwasuse nezinto ezingahambi kuhle bevumelana. Ukungani umuntu onjalo esale ukuthi ama-sanctions akhona?
Ye, sikubambe umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule 30 seconds. Ye, Dlodlo ngani sesukile ecingweni. Sithatha ubaba Unyoni. Baba Unyoni ungawutshona njani?
Iyaphila babaphila nenjani?
Siyaphila Nyoni, ungaphi khonapha emhlabeni?
Ya, nesemzansi apha ngihlala khona. Ngiyathetha isikhathi kuyikhulu
endaweni.
Ye, ngiyakhala. Ngothena emakhaya abazali bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa ezintapho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetha. Yabona angakhangela ngendlela amanani awa ngayo phansi. Kutshengisela ukuthi abantu ukhethe ezintapho basakazile kungaphuma emali bakhetha. Emntwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election singene i-election from 2000 itshanke yajhaya umgali. Kuthi election ikazange indlela esikhundleni. Emakhaya ngala nto ngilo ngithembisa ukudla. Ngithembisa ukudla loku lalokhu. Ukhetho eZimbabwe ngibona ngathi mina abantu balethu abasathini. Right. Two, yile yokuthi kukhuza ubaba uGawule ngumuntu omdala and ngimhlonitshwa. Engakuthuka umuntu okhulume engidingeka ukuthi ngisiphukuphuku. Umuntu omdala nxa eyabephuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuphuph yethu yintetho yesokugawule indawo yesizalo le sabathela sithi yabona yabona amadodana awugawule nosithuma azama ukulingisela into yayisenziwa ngumoya uJonathan owayekhululela izano enze into engasiyela lathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamandla emhlebi umuntu wakithi lapha khulunywa kathi akekho ezimbabwe uphile semazweni obaba gawule kuzafika isikhathi lapho ujehova azamisusa lapho elikhuluma kubi abantu bakhala bayafa bathi esibhedlela bayafa bathi nendlala uyakwazi nagawule kodwa makaisengathi izalo seyisenti kathethi likhuluma ngegroupu ye-club ofdictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwekhuluma ukuthi ama-sanction aphuma uba khona kwama-sanction okubaukuthi khona kwama-sanction lina lenzalibiza ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi aligampene emakhanga aligampena nokudla lina linethi imidlalo ezimbabwe lingina ama-election emakhanga ematoto bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe irayisi hhayi ukunikeza ukudla ngibanga into eyi-14 kuyayiyanyisa lokhu yazi bentela badala njengani ugawu ngangingakhulumile njalo so kuyasiyanyisa mani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke. Isidumbu sikamongi ke uthini ngaso?
Mina uGabe angithandi ukukhula angiboni lutho oluhle ngobaba uMgabe sisi ngazi ngakhula eZimbabwe njengoba labo uGawu bayamutsha ukuthi uMgabe ungamushilisi angeke ngakhula kuhle uMgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi yamungwabi engamungwabi ngonobembulo yakhe njengoba lathi sisokola nje siyekuye kungale mbumbuli sebona bantu ngoba ngoba angokuthi amathuleni akhiwa nemali eningi.
Alandaba lakho hayi kuyazwakala baba Nyoni, sibongile kakhulu. Ungathi nalo kusasa Nyoni. Okay, Papa Nyoni. So what Mr. Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says, at the end of the day, the Gaules of this world are ruling, but one day they'll be the ruled guys, you know? So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, Marvelous. Panam Kuma Marvelous Iraba.
Yeah,
I think I'm Spanima Manunzi Biggie. Hello, Biggie.
Mkoma kasimbere sisi.
Ayi wata kasimba tukutona na mkoma biganta urenyo.
Ndini mkoma bigitekele mbukutara 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 mbukutara.
Ura itinzwi.
Mbukutara opa msero pe situation in Zimbabwe kuyana. Nenye ima doktora za siri kuye na umaba.
Taura inyo.
Ninge kuti zunu waka ume sebe. Nukuti dukura kuwa nebengu wano waka wandisa. They kwanisa urumende ya kwanisa kuti iwira ni ma doctors pavi ne kuti vanhu vaone kurapa especially kuti vanhu vakawanda vane zvirwere zvakasiyana siyana vari kutadza kuaccessa mamingerekene mishonga yekuwanikwa kumaprivate kuyakuyakuchimane maus avanakana mari yacho and vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekuti madoctors arasikana kumabasa vari kustrika vanhu vari kufa ende so zvinorwadza kungorasikwa neupenyu nekuda kwokungoti hurumende havasi kuwira nemadoctors kuti vakwanise kuvapa mihoro yavanotarisirawo inoita kuti vashandewo vachifara upenyu hwevanhu huchengetedze pane zvinhu zvakawandisa zvekuti vanofanira kunge vachiitawo nekufarawo vachivachipiwawo mari because vane mhuri dzavanochengetawo vane vana vanoenda kuchikoro vane zvakaona zvavanoda kuita muupenyu saka vanoda kuti vafare vachipiwa mihoro inoonya kuvaitira zvakanaka vashandire vachifara kuti vanhu vatase vawanewo kurapwa zvine zvakanaka.
Aiwa tinotenda tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare
ipapo futi nenyaya yekundirwa kuri kuita batore FDC kumareserva 2023 atopadhize futi ende akasimborekare chiri kuitika ndechekuti vangori nesisimu yekuzongochema kuti takubirwa tadii but kuda kutasara chokwadi kubirwa nguva kunenge kuripo zvako but chova chinenge chiripo ndechekuti batore FDC vari kunyanya varayirwa vari mumatauni havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro ende chinhu chinozosiripa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa but havasi kushanda vakomanevao tikada tasamia mabaletion zakabvanga kuti vatenze zvavo diferensi yacho yakanyanyisa evagunochema kuti abirwa but 7000 agenest 1000 panhu dzekuti kana leda munotongoona kuti ha vakomana havasi kushanda ende vari kusera vakarara vari kunakirwa nematauni yaya but come election 2023 padhuze something will happen vanenge vachingochema kumire ngotadiro ende ichange ichingori permanent opposition until
aiwa mashoko mashoko makuru amataura mukoma saka dai maiwana mukana wokutaura naivo veopposition maiti chii panyaya yamuri kutaurai
dai ndakwanisa kunjekwanisa kusangana neopposition ichivapo mashoko echenjedzo pamusoro pemaitiro vanofanira kuita vachibasa ravo ngavasarilai vazhinji vacho vakawanira patwitter pafacebook vayo vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi patwitter vacho vanhu vari kumamisa vanhu havatorina vamwe vacho havatorina nemaredio havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanira reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvavo zvavanofanira kuti vaite vanofanira kuti vasarudzizwa iyo zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivatizidzo kuti kana mutenge maakudai mudai 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 kana vachivabatisa zvinhu pagiraundi kwete kuti vanoita zvokuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevhoko havana zvese zvemafoni ndosanganisana even dtwitter yachakatowandisa kumaruwa noda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacho vari kumatauni vanozoitwa rali inonzi pazoita maovhafloo pazodai zvakadai vachinzwa vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa vazhinji vacho popai but iye vanotofamba nerekuti takawanda takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingafuti but vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevha saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva ndavasiya nezvemumatauni kazhinji kacho munhu ari mutauni akatozongwarirwa vazhinji vacho vakatongwara vari mumatauni vanogona kuziva zvokuti but vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kufuma kuti vahwine vanhu vekumaruzevha nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tatenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually, I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas, because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition, or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecingweni. Baba Masuku, ungawutshona njani?
Ngiyatshona mfowethu, tshona njani?
Ngiyatshona, ungaphi uselo wakhweru?
Ye baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena iindaba lezi esiziphetheyo lamhla uzibona njani? Okokuqala, umongameli uMlanga Gula, kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikaMoyi uRobert Mugabe. Yiko sokuphatha khonoko. Phose lakho baba.
Yazi ukuthi umndana lowo ngapho ekuhlezi naye ngakho kufana nokuthi asiyi phambili sizihlalele nje. Ngawukhumbula umuntu abesele kwi-roting chair, i-roting chair isezingani yahamba ayindawo ilusizi abafowethu laba kumbe ngobani abathi bangabogawule laba labosima laba abengelikilakakubazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle basanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo ubabizigawule kathesi kahle belabojonathan khona ngani. Kodwa kathesi siyamuza ujonathan sengumatishamen naye wayedifenda njengabo bona lawo. Kodwa isikhathi dinetiuaa sizabe zona besebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebengaphandle kwamazwi singakwazi lokuthi bayabelekile. Kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwe asomanga liqinisele lelo sebabona bona laba abantu bona laba abazibizi ukuthi khona kuzeesiokuthana nakho kuze kuyabo kusenzakala zimbabwe problem right. But into enzama ukuthi ngibaqasile wona kahle kahle ngokuthi bafeze umhlanganweni lo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kulento ento eyenzakaleyo batsho kahle kahle bathesi bayaseke ukuthi sokona understand gathe time umthimi wayesithi ha this is a fake abduction ngabe yumntanakhe wayethethe edabisteti enetstet yabethela yena le yumntanakhe wasigoing to be nothing like what you speak sometime last week I'm not sure kodwa it's ngiyambanda kumbe liqinisi kodwa kapi sathini umuntu abezimele ukuthi sek kumbe liqinisi kuyimthetho sathi isikhundla sawo. So thina sithi idokotela lowu kungiwaziphatha kumbe kaziphathanga kodwa certain issue yokuthi ngoba sikubona kusenzakala njalo kuzakuqiela kusenzakala abantu bengamalaka singazi ukuthi bathethe mbani
nabo benje behlezi ngelinye abantu nyamalala ngoba vele into le engingaziqalile ayisezipheti ngibona edokotela udokotela wayefuna mina izakusuze ngithinte ngoba sakona umuntu lowu uvela kuphi imizi ngaba ngeyebithi bande kodwa into efunakala ngokuthi ilizwe lilungiseke kathezi ngakhayela baba ibe ungakubona okwamanje ngapha ngekhaya it is going up like nobody's business. Not in the interest of the people. But yena yokuthi akula lito lenzakala there's no industry that is functional. But this I expect to hear it from imali ezimbali zilizevani from you. Udilizi sawuthi bona la uyisayintifeli sawuthini usezinamayenze ukuthi bafuna ukuthi ibhondi libe namazi avela kuphi i-industry zatawu. I-basis of economy yaze ndimini ukuthi ikhuluma izinto yaze zitrinti imalyena leyo ngobuhle bayo ukuthi sitiyeliminisa silisize from minisa silithi ibhondi is not going to buy anything.
Yevala khonapho qhuba khonapho
siya kumdala lo kesiya kumdala lo nayo lokho esisupa sekule minyaka emingaki bayazana ke laba abantu ukuthi why is it taking so long. Ezinye izinto ziyahlupha ukuthi sizizwise but azifollowing zangifani things ekade yizizwe mhlawumbe kwesabana kwabo bona kodwa ikubona umuntu eyenzile ukwabha iminyaka neminyaka lekukhathi esindivala ephepheni kokona izinto ezilonga and 30 days that was expected ukuthi into leyani yathiwe seyinoziliyam whatever yikholisi yazi ukuthi zisentileni ngoba yimali eziphuma
izonezoezizinto. Ye, siyakuzwa Masuku. Ungathi nalo kusasa, baba. Uphenduke futhi ngeviki ezayo. Kumbe kusasa. Sibonga kakhulu, baba.
Ngiyabonga.
Yeah, that is Mr. Masuku. He has got a lot to say. He says that with Mr. Emmerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here, and nothing happened last time. So he's going home empty-handed. And then he says, Mr. Kaole and others are now rooting for ZANU-PF. But it reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo.
Mm-hmm.
Says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something like putting a lipstick on a frog, you know. So he says it
doesn't
work.
The famous saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaole has gotten some kind of response to all these kind of things. Yeah, kind of
I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Tetima Felas Masera.
Oh, Dimkoma Donald Murise.
Yeah, I'm 42.
Ripo Murise go Tetima Felas.
I watiriwadi Murkuda Taura Nejipi Naspanu Panigango.
Ya ndichangoti bate ndichana hangu ndichakasira kuti vamwe vane nguva
bata itinzwi
ii ndida kutanga hangu nezvegwendo gokuinyira kunew york kumusangano kwaako kwendogo zvinogwadza tete mavhelas kuti unoona dzimwe nyika dzinotowa nebudiriro riri nani kudarika yedu vatungamiri vacho vachitokona kuinda vachitokanzura nhedo kuti hatingaindi nekuti tokuda kumbofikisa matambudziko atakasangana nawo sezvakaita vekuno havana kuinda vakatumira nhume dzavo. Asi pedu kusina kunogara chinhu hatina mari hatina mari ndopatinoonana vachingomanya vakawanda tete mavhilasi ambasada uriko agara ariko redi maminista mamwe aripo delegation yacho inozonge yawanda zvekuti chero mari yacho inongoona kuti chero haingambonyika haingamboiti mari zinoti shoma iripo inenge ichingopachigwa pachigwa saka ha inonetsa tete mavhilasi kana chiona dzimwe nyika dzevamwe vakarongeka vachitadza kukanzura nzendo dzakadaro inzendo dzinongoitwa gore negore but hatina chatinoona. Kana mushakabva vakanguva vakadzifambira nzende dzinodaidezvazizeza dzinobereka munyika nyika yedu ingadi imberi asi hatina chatinoona vangafamba zvavo asi hatinodzoka munyika chaiipane pachina kana manegatives anotaura iwavo ndezvepamapepa asi pareality pagiraundi chaipo hapana chatinoona kungotaura kungoti hapana kana manegatives atinomboona zvinobuda hapana
chatinoonaapana
zvinobatsira ivo vashoma vacho vanenge vafamba vachinowana zvavanowana ikoko vachinoya havo ikoko ndo vangabatsirika nenzendo dzanenge vafa nendege vachina chigwa nendege
saka poitwa sei
hapana chiripo
poitwa sei mukoma Donald
hachinongodiwa nechingoti ivo havo vakwanise kungonzwisa ngoti vakoni vakundikana kana vakanzvisa vakatanga vadimita zvipi vakundikana ufunga pano kuna vo ivo pachavo vanokwanisa kunzvisa kuti chichingadiwa vosuduruka vozana ndakundikana there's no way amungambonyita hapana pane bidding inodiwa yekukuti munhu akoni wangabve kuiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe.
Aiwa, mashoko makukutu.
Kuna kwa tinosika tete mazira, tinaona kadai. Chua, hakuna kana kwa sika. Mnano manya sa, hakuna siyo mika. Mnano manya na bita, hakuna. Nde gine damari kinda kuni. Chiri, chata tinenge haiwa. Chata tinenge.
Icho kwa daiwa. Mashoko makukutu wa mienu kana pane zvimwezva muda kuwezira.
Deni kweta devolution. Nye devolution yanga nda mkoma blessing yanga wari kudu mwasungu.
Ya. Yanga iri kwa taono. Cho kwa daiwa right in school.
Vesho wakana be guru nzezo budiria mnerino mwarefi nisosusu. Jula so kuchinika shua yunga budiria nukuchi ndezo wana kana kunoku. Sata tuka. Wana nga hawa usenye mkita asi mwati maprovinza. Ane simba maprovinza wa strakia. Ane simba. Mkata mwana nga shiti premia. Ane nga shiti dapro. Ndeza kama kwa wana makura wa shita wa suku. Wa shito tere kwa nukuti mwana nga shito lead damizi. Yaji ane magafi na ya nungu nzi. Provinza wa gafi na patu. Sina simba wakino reporta kwa wakuru kutendra mji. Vekunu wane kwa wane simba. Kata kana ndula so kuti chakata sugar tre ngu ene ngeawa. Vanhu vekuma chingoteta kubhenefitawo vanikwa zviri kwedu tine zvinhu zvakawanda but hatimboonekwa zvinoenda zvongonoinda kuHarare zvakaenda kwamutare mangoda akapera achinda achibatsira vanhu kuHarare kana
aiwaivakagadzuravanhu
vachitambura zvingamboiti saka ndiona sokuti haiyo devolution day yaikwanisika inobatsira kuti munhu anenge ari padhuze nenzvimbo iyo unonge achiwanawo chauchauviri mwana wake unokwanisa kushandawo pabasa pari papo anezvazvo kuti vane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndo vanovatsigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakauma miromo.
Icho kwadi mukoma. Aiwa, muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu top fan yadio ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs.
Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu sithathe ke ubaba ugawule baba gawule uzwile abantu bayakhuluma sibili abanye labo babhala lapha kulomunye othi ubaba ugawule udube ngokuthuka ubaba lwana ukuthi isiphukuphuku so bangani basola abantu khonokho ubaba ugawule lakhonokho nje abakhuluma ngakho ukuthi umnanga kwaye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engabhathanga next so ke abaphendule khonapho ubaba ugawule.
Yeah, liqiniso lelo kids ndathi ukuthi ngikube ngisike ngasweli ibale liqondileyo ukuchaza umuntu ongakwazi ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ndathi ukuwithdraw
siyabonga
ngiye phambili ngibe sengithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaMDC ngabona beMDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balomsebenzi omkhulu omele benze kuma ezigabeni kwamaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukuthethwa kwadluliswa khona nokuthethwa lukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayimele abanye balo babo balamukele. IZANU PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo belembali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yiko kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma abantu bakhuluma bathi umangameli uyabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona umangameli abantu abakhange ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelile ukuze bona bazuzana okuzuzayo kufanele ukuthi izinto kuthiwa ziqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlale phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze ukuthi izinto ziwome ngamandla bebe siyabopha khona ngale bekangela
khonaaiyabongaskuphela. Ye, siyabonga kakhulu ke Gawule ungajenela kusasa. Thank you so much Mr. Gawule, sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Cholocho Senator Pilif Gawule. We wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again, bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.